Today is May 1st, and my colleague is Chris Gande.
We are joining you live from the United States in Washington or Maryland, MD.
Yes, and I think our listeners and viewers know that these days, because of the COVID-19 pandemic, we are working from home. And I'm working from Silver Spring in Maryland. And Chris Gande?
Yes, I'm in Bethesda, not Bethesda, also in Maryland, just a few miles from Washington, D.C., of course.
Yes, today we are going to continue looking at the coronavirus pandemic in Zimbabwe. We just heard that President Emmerson Mnangagwa has extended the lockdown by another 2 weeks. Though he has made some few changes here and there, he has scaled down the lockdown to level 2. This means that all people must wear masks, and reopening of industry means all employees must undergo mandatory testing. They must wear masks and sanitization, and working hours will be from 8 to 3 p.m. The informal sector remains closed, and also public transport only, no combis or taxis. Chris?
Yes, Jonga, and this happens as the United States, here in the United States, several states have reopened, of course, with some stringent conditions, which also include protective clothing, and the social distancing is still continuing, and the figures, they keep rising. An average of 1,000 people or more are dying per day, Jonga.
Yes, so far in the globally, the number has risen to around 3,278,546 cases of COVID-19, with 234,020 deaths.
Yes, Jonga, yes. Lamukela zolukandaba lamhlanje ke kuhlelo lwethu lo Live Talk Diaspora Forum siyaqhubeka ke ngodaba holufiphayo ke lezinsuku udaba lwe-coronavirus igcikwane eselibulele abantu abaningi umhlaba jikelele. Lamhlanje ke sizwile umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhuluma ke lamhlanje esithi yena isikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe i-lockdown sesizaqhubeka ngamanye amalanga. Alichumi lanye ukuthi kuqhubeke kulokhu kuvaliwe ilizwe njalo wasefaka imigoqo eminingi esizalandelwa kathesi esithi yona isimo esikhona kuthiwa ngu-level 2 okutsho ukubana izisebenzi ziyamele zihlolwe njalo lokugqoka uthiwa lokhu ngamamaski wonke umuntu sokuzamele agqoke ye siyazi ngapha kwele Melika lawo ngumthetho ye siyaqhubeka njalo sikhangela sixoxisana silabo esibanxusileyo ukuthi sizaxoxa labo silodokotela sizaba njalo lo mongikazi Jonga
and izvozvo vadiwa vateereri nemi mose muri kuona chirongwa chedu pane inonguva nhasi muchirongwa tiri kutarisa nezvechirwere checoronavirus icho chanetsa pasi rose tinoona kuti muZimbabwe kune vanhu vanokwana kuita 40 kana kuti 40 vabatwa nechirwere ichi pavanhu ivavo vana vevanhu ivavo vashaya then vashanu vapona kubva kuchirwere ichi tanzwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiwedzera mazuva elockdown nemazuva 14 kana kuti 14 days zvichireva izvo kuti vanhu vacharamba vachigara mudzimba vasingaende kumabasa kana kufamba-famba asi vati kana paine vanenge vachizoenda kumabasa makambani anenge achivhura makambani iwayo anofanira kunge achiona kuti vashandi vaongororwa kuti havana utachiwana hwecoronavirus here uye vanofanira kunge vachipfeka mamaski pamwe chete nekushandisa masanitizer kuchitiwo kunyaya dzezvekufambisa hanzi motokari kana mabhazi ehurumende ndiwo chete anenge achibvumidzwa kufamba Chris makombi kwete kwete vanenge vachikwira mabhazi vanofanira kunge vachivhara miromo nemamaski kumorambawo zvakare muchiteera iri kunzi social distancing iyeyi hanzi inofanira kunge ichiitwa machechi kumabhawa uko nekumajimu hanzi zvinofanira kuramba zvakavharwa muchirongwa chedu iye nhasi uno tiri kubatanidzwa pamwe chete naDr Jerry Masarira vari kudunhu reOklahoma muguta reTulsa muno muAmerica. We are joined now by Dr. Jerry Masarira, who is based here in America, in Tulsa, Oklahoma. Let me bring in Dr. Masarira to join us now. Dr. Masarira, welcome to our show.
Thank you so much for inviting me.
Yes, welcome. Chris, maybe you can start by throwing a question to Dr. Masarira.
Yes, Doctor, you have heard Zimbabwe, they've extended the 14 days, the lockdown. What's your take on the extension?
I want to believe the government has made a decision depending on the situation on the ground. And they might have made this decision after they've noticed the escalation of the problem. I think it's a good move in the sense that it's better to protect lives than to just open. That's what I am looking at.
Ndizvo zvotongo dzokura nemvudzo yerurimi rwamai, Dr. Masarira. Tinoona kuti hurumende yawedzera nemazuva gumi nemana. Mkufi, andizo kuti ruzha rurikubva kupi uru. Regai tione kuti tingazvigadzirisa sei.
Is it not your friend, John?
Muri kundinzwa here?
Indokunzwai.
Ganda uri kundinzwa here?
Yes.
Regai timboona kuti chatingaita kuti ruzha sanyanya kubuda. Ndaandi chete kuna Dr. Masarira tongoenda nokubvunzai mubvunzo mumwe chete wekuti taona hurumende ichiwedzera mazuva ekuti vanhu vange vasingafambe-fambe nemazuva anoita gumi nemana kana masondo maviri. Zvii zvamungataura pamusoro pezvo?
Ndinoona sokuti hurumende yakazvifunga yaona ngozi inoitika pakuparada kwechigwere checoronavhairasi. Tikaona kuti vakakonsida zvinhu, vakaona kuti zvakakosha kudzivirira upenyu pane kungovhura. Nodzimwe nguva kungomanyira hakundiko kusvika. Kuzoti vavhura vozoti hativharei futi. Zvose vanhu vasina kurongeka zvose. Zvitanga tagara takangovhara kungoextenda nguva kwakangonaka. Asi ndozva kuti vanenge vachiona maonero avanoona nokuti ndovano vari paground. Zvinofanira nesi tiri kuri dzimwe nguva.
Chris.
Yes, Doctor, what is your opinion on the testing that Zimbabwe is said to have done, and also do you think that it's enough? Because from the numbers that have been tested so far, it appears there's a disproportionate number of the positive compared to the whole population of around 15 million. Only a couple of thousand have been tested, and so far with the numbers that have so far been proven positive. What's your take on that?
I've looked at it this way. We have a lot of financial limitations. That is another contributor effect. Our economy is not so good that it can deal with everything like they do here in the States. Each province back home should have had their own centers to test if they were economically viable. But that could be another problem. The numbers, the fact that we have less numbers could have also any, the reason might have been because of our social lives. We live differently. If you consider how people live in the States, England, or what other developed countries as compared to our African continent. Most of our people don't have bad immune systems as compared to our developed countries because of the kind of food we eat. That could also be a contributory factor. The numbers, they might not be very correct, but they are not very far from correct. We are not affected much because of our lifestyle. That is another reason.
That's a very good observation, Dr. Masarira. Ndiri kuonawo dambudziko iroro rinenge riri kusangana nevanhu vechitema muno muAmerica zvakanyanya. Tinonzwa kuti ndo vamwe vanhu vari kushaya nehuwandu. Saka tinoona kuti zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kuti mararamiro anoita vanhu kazhinji nepamune mwiri nguva iyoyo ndozvinogona kuti vanhu vange vachipinda dambudziko. Asi tichitarisa kuZimbabwe, Dr. Masarira, tinoona kuti maguta iye zvino anenge awandirwa nevanhu zvokuti dambudziko irori rikangonzi rabata munhu mumwe chete, vaviri vatatu vanenge vachitotakurana nacho chirwere nguva imwe chete. Zvii zvingaitwa? Tiri kuona kuti hurumende iri kukurudzira social distancing nezvimwe zvese zviri kuitwa izvi.
Chinonyaya kukuvadza situation yedu yokumusha muZimbabwe idambudziko rokurarama chaiko. Informal sector yawanda nemhaka economy isina kunetsa zvakanaka. Zvinoitika izvozvo kuti vanhu kana vasina pavanopinda basa vanoita self-employed. Zvoka munhu ava self-employed, discipline yemene mene yekuzofanira kumira apa hakuna unokuudza, nokuti unenge uchitengesa maorange ako uri pabhazi, unenge uchitengesa matomatisi ako uri pamusika. Saka hakuna munhu unokuudza kuti swedera uku, nokuti hazvina kurongeka. Ndo nhamo yatinayo iyoyo. Kana ikonomi yanga yakachinja yakaita sakare, vanhu vazhinji vanenge vari kumabasa, vashoma vanenge vari kumisika. Of course zvavo zvinoitika, asi muchaona kuti chinowanza kuafekta vanhu kuda kurarama. Asi vanovanokutaundi novari kumusha vovuya kumataundi kuzotsvakawo zvokudya. Saka tinowanda mutaundi nondomonge mangova source of income kwatogona kuwana mari yokurarama nayo. Ndo zvinokonzera izvozvo.
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave.
Yes, doctor, there's also been this assertion that people with what's known as BCG, the injection that we most of us had when we were growing up, does have some kind of preventive effect. Is that true?
A lot of things might have happened before, because we don't know the reason why we had BCG in the first place when the whole world were not getting it. There is a lot of rumors and suspicion of what might have happened. If it is a question that BCG could have protected us, I think it's quite coincidental, because it protects, but at the same time, you never know some of the ingredients which they had put in. That is another problem which we have been dealing with for a long time. That is why even the idea of vaccination is becoming a suspicion in Africa. Because the people we deal with are not honest. They don't tell us about the ingredients which are inside. But like I said before, this main reason why we are not affected much is because our immune systems are quite strong. Let me give you a picture. When we came here in the States and some went to other European countries, our immune systems were very strong, depending, because we're coming from a naturally eating foods environment. When we came overseas, we ate a lot of junk food, a lot of sugars. At the same time, we were working so many hours to be able to pay for our school fees and also help our families back home. At the same time, we're going to work and going to school at the same time because we didn't have sponsors. That actually dropped our immune system. That is why we're also having problems with even our fellow Zimbabweans outside who are dying overseas. We have been living a very stressful life for so many years. Coupled with the fact that we were eating junk food, which we didn't have when we were back in Zimbabwe, that is another problem which I'm realizing could have contributed a lot to our sicknesses and death. That is why most Zimbabweans outside are dying than Zimbabweans in Zimbabwe. It's our environment which has changed. Coupled that after so many years of working double jobs, going to school, that has affected our immune system. And we are dying like local populations. same as you see our black counterparts here in the States are dying. It's because the environment is so bad. They've been eating junk food for so many. What we classified as civilized food, it has affected the European countries so much. And our countries, we eat what we thought was backward food, but we're eating food straight from the land, in the rural areas, in the bushes, fruits, which made our immune system very strong. What is happening right now, we're actually reaping the benefits of our lifestyle. Unfortunately, some of us are dying, which is a given in an environment where disease spread everywhere. But we're actually better off because of our lifestyle, like I said before. The fact that people are dying in Zimbabwe, you notice most of them have lived a town life. If you notice that, rural lives they might have, but they're not as much affected as the reports we get right now.
Thank you so much, Dr. Masarira. Ndofunga vakawanda manzi vatsanangura iri kuitwa na Dr. Masarira vari kutaura pamusoro pekusiyana kwemararamiro anoita vanhu. Vataura iwo Dr. Masarira kuti kazhinji patakauya muno vanhu vachibva kunze kwenyika dzavo vachiuya muno muAmerica, zvikuru vachitarisa vana veZimbabwe. Vazhinji taisvika munomo takasimba tichitoshanda mabasa akasiyana siyana tichienda kuzvikoro nezvimwe zvakadaro. Asi wazogarawo makore akati kuti masoja emuviri mako anenge akutangawo kutora shanduko zvekuti dzimwe nguva waakubatwana netumwe tuzvirwere twemanga manga. Ini ndinotsinhira zvozvokumwe zvamurikutaura Dr. Masarira. Ndichiuya muno muAmerica ndakanga ndisina dambudziko nezvinonzi maallergy zvese izvi. Takakura tichienda kumadhibha tichiteera mombe tichiita guruva rakadii tichiswera mumasango tichikudza mombe tichiguma mukume tichiita sei pole tichingofema. Handina kumboita dambudziko asi ndagara makore matanhatu muno muAmerica ndakatanga kuita dambudziko maziso achivava nepolen mhino dzichitadza kufema nemaallergies iwayo. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvinenge zvakuratidza kuti masoja emuviri ashanduka. Chris.
Yebo Tonga. Ye siyamuzwa ke udokotela lapha uyachwasisa yena kubana iningi labantu abaya emazweni bagcina labo sebesidla ukudla okungalungelanga umzimba lokusebenza kakhulu becine bengaya impilakahle yabo ingasamanga kahle ukwenza kube lula ukuthi bahlaselwe ngamagcikwane afana lona leli ele-coronavirus lokunye okunjalo. Ye ukuthi yena udokotela ukudla esikudla ekhaya kuyaqinisa umzimba kuyakha njalo kuyenza ukuthi singafani lalabo abamanye amazwe ukuthi ikakhulu ngapha ukuthi babanje masinya ligcikwane leli.
Hongu vateereri nevatariri vangadai vari kunzwa chirongwa chedu pari zvino, tinokumbira kuti munge muchipinda muchirongwa ichi muchitipawo pfungwa dzenyu tichinzwa zvamuri kutaura zvamuri kusangana nazvo munzvimbo dzakasiyana siyana. Dr. Masarira, we've heard of false test kits, that sometimes they are false results and all that. May you explain what takes place there? Because I've failed to understand that.
Like any situation, there are people who take advantage of the environment or the economical problems. You find, I remember when we got independence in Zimbabwe, we got new cars. I think it was from France. These, so when they came, it was like we are having new cars. We used to buy used cars when it was Rhodesia because of the sanctions which they had anyway. But when we got independent, we started receiving new cars. I remember the name Pulsar was one of the cars, Pulsar. After so many years of having them, we realized they were actually condemned in their country, but they had to dump them in Zimbabwe. So that was the problem. Some of them, they had to be returned. That is the situation we normally have. When you have an environment, we have a crisis. There are some people who manufacture substandard equipment to make money quickly. That you cannot stop is a situation which we have worldwide. Unless the government has a situation where they can monitor people who start businesses and companies who want to do shoddy jobs to make money, we always have that in place. The only situation is for the government to monitor companies which manufacture equipment to see that they are up to standard. Even here in the States, There are some companies which are actually doing that. They're actually manufacturing things which are substandard to make money quickly. But depending on the environment where you are, the security system has to be up to date to monitor such things. If the economical situation is that bad and people are taking advantage, as long as the people who are supposed to monitor are not doing their job correctly, if they, especially when they are corrupt, there's nothing you can do about it. We always have to reap the consequences of that kind of behavior where people are not being protected when the companies are manufacturing things which are substandard. That could be another contributory factor.
Mm-hmm. In this case, Dr. Masarira, most of the equipment that Zimbabwe is using is coming from outside the country through donations or is procured outside the country. What can you say about those measures that you are talking about?
Very little can be done if the authorities are not doing anything about it. There's nothing we can do as members of the public. It's the authorities who are supposed to be in place to monitor that such things don't happen. Because if you are in a situation where you can make a decision and you just ignore such possibilities, then chances are that people who are selling you might not be selling you the right equipment. Mm-hmm. The other situation also, you are told you are giving you this or you are selling you this equipment at a cheaper price. And yet that cheap price, part of it, you are going to pay for it in the sense that the thing is not going to last long. So that's another problem. So I don't know how we can deal with it. As long as the authorities are not doing their part, there's nothing, as general public, there's nothing we can do about it. It's only the authorities which is supposed to monitor when they are importing things that we are not taking advantage of. Because companies outside the world, outside the Zimbabwe, they actually take advantage of us who are less developed. They think we don't need good quality equipment. And even if what we call rejects in their countries, they actually dump them because they've nowhere to place them. So in the process of donating, they might be donating wrong things. That's the problem we might be facing also.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Yeah, doctor, I was saying there are some remedies that people are relying on in Zimbabwe. I've heard that I have a friend actually was telling me that his lemon tree was wiped clean within days. People coming to say we want to buy some lemons and they mix with other things to, you know, they say it's preventive. Would you advise that?
Did I hear you saying lemons as a fruit, as a plant, as a fruit from the plant?
Mm-hmm.
Here's what I want you to understand when it comes to things like viruses. There are vitamin C is very important for the protection of the immune system. Mm. So it is advisable to use lemons. It's okay. They are very good in protecting, especially. That is why when we have flu, we normally take lemon juice and the flu goes. Vitamin C is very important. And also zinc is very good for protecting when it comes to infection. And there's also items like turmeric. They're very good for when it comes to inflammation, like swelling. You don't notice much, but those are things which are normally used in an environment like that, especially like now when we don't have any other sources of treatment. That could be a very good remedy. But like I'm not saying you can treat, but you can actually protect yourself from having an infection faster than you could have if you didn't have that protection in the first place.
So what other kind of oral, you know, solutions can people rely on? Because I also hear there's also talk about garlic and other things like that.
Yes, garlic is very important. You can use it also. And if you boil garlic and lemons, and if you mix with the turmeric and boil it and breathe the steam which comes out of it, it will help. It actually help you to protect you from sinus infection. Here's what happens. When the sinus is affected for some time, it will drop. The infection will drop into the lungs. When somebody has coronavirus, what happens when the virus drops into the lungs? The lungs are actually blocked, like they are covered in plastic. So that's why people have a problem in breathing. It's like somebody has been covered with plastic and is struggling to breathe. So they die a painful death. So the only way is to make sure that you don't have it in the first place by protecting yourself. Other than that, if you find that you have it, what I've actually meant is most of the time is that what is the remedy? Just boil some lemons, garlic, ginger is also one of it, which is works very well, and turmeric. And also take some zinc supplements. It will help you a lot in protecting you from the spread of the infection in your body. Like we've said several times, you can't find any drugs right now because they can't find it. But we've managed to survive when you go the route which I'm just mentioning. If you boil your lemons and your garlic, your ginger, and once you boil it, just like we do with the Vicks, remember we do with the Vicks when you're having flu, you do the same, cover your head and start breathing the steam. It will actually try to open up your lungs so that you'll be able to breathe. Because once the virus is in your lungs, it blocks to a point that you can't even, your body cannot accept the oxygen which is supposed to come in through your blood or the air you're breathing. So you actually suffocate because you're running out of oxygen.
Atereri ve Studio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com mushidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Ndofunga makatsanangura nerurimi rwamai zvamamutsanangura Dr. Masarira nekuti tanzwa vakawanda vachidya zvinhu zvakasiyana siyana kubva kumichero yataurwa yeve mandimu anove maremani mimwe midzi iri kungonzi iri kudyiwa. Vamwe vachitonzi ano ukazofembedza zvakati zvinoyamura kuti mapapu ako anga achivhurika ndezvimwe zvezvinhu zviri kungoudzana vanhu kunze uko kuti vararame. Zvii zvamungatsanangura zvingashanda kana kubatsira?
Zvinoshanda ndezvokuti kana tikagona kuwana malemon nekuchatotsvakai vitamin C, tigowana garlic inobatira painfection, tigowana ginger inobatira futi painfection, kana tikagona kuzviboila neonion, maonion mabig onion aya tikamakata tikamaboila futi. Onion negarlic dziri mufamily imwe idzo dziya kana kutsvaka zvenutrition. Maonion iwaya negarlic dziri mufamily imwe zvose, saka zvinoshanda zvapusa zvafanana. Saka kana ukashandisa izvozvo ukazviboila ukabreathe steam uchifema mhepo inobuda moiya iyi youtsi hwemvura iya inoboila iya yatoti steam pachirungu, zvinokubatsira nokuti zvinopinda mumapapu zvonogezesa zvinenge zvakadzivirira. Ndosaka tichigona kudero kuti kanyange une flu ukazvifema izvozvo zvatongoita paflu zviya ndozvatofanira kungoita futi pacoronavirus, nokuti zvose zvinongo affecta malungs. Zvose zvinoaffecta malungs zvinotanga zvapindana pasinus. Sinus ndepaya pamaziso wako apa, pamusoro pamaziso pahuma ndo pane sinus ipapo. Kana ikapinda ikabata ipapo inomboti gare mbiri uchigona kudzinga. Kana zvikazorindikira zvikawira mukati manje zvaakuinda kumalungs manje. Kana zvaenda kumalungs rava dambudziko kuti uzvibise, zvaakutoda kuti utoita zvandataura zviya. Unotsvaka malemoni wocheka negarlic neginger neturmeric wojeka futi nyange onion mabig onion aya ukamacheka cheka akaita mapieces ukamaboila inda sesupu yaunoita asi steam iyayo ukaifema inobatsira chaiko nokuti inoita kuti mhino dzivhurike. Nokuti chinenge chaitika ndiyo kuti kana virus kana yapinda inowanza kubloka malungs oxygen yaunofanira kufema iya inofanira kupa upenyu iyayo inokona kupinda. Inenge pendi ya penda wall manje kune mapende wa mumalungs ashagona kupinda kusvika wakwa kwanyura pendi ya zvokuti pendi ya kuti ibve iyayi izvotoda zvizvarasana garlic kuti zvipote chibisa mbichana mbichana zvikuru kana ukaikurumidzira uchiona aya anonzi masymptom zvinotanga kushutaridza kuti waone dambudziko ukazvikurumidzira chose chose chinongokurumidzirwa chinokurumidza kusolvikawo futi. Advantage yatinayo futi ndeyekuti kana immune system yako yakasimba mbiri wako pachawo mbiri unogwisa coronavirus mumbiri unogona kugwisa. Ndosaka ndambotaura pakutanga kuti chinotikuvadza ndechokuti kana tikadya zvinhu zvechirungu tichifunga kuti ndokuva civilized ikoko ndo zvinotikuvadza izvo taakurarama namafrench fries namafanta namacoca-cola nyange tiri pabasa hatichagoni kudya sadza. Unotoona kukadya sadza kusemi kunonzi asi uri chidhakwa kai wotokangama kuti ndozvotoita kuti chidhakwa chirarame nokuti chamwadoro chadya sadza chance yekuti chigware nedoro riri limited tinotovaseka asi vanotogona. Ndozvotofanira kupita nesuwo futi tisatarisira zvikafu zvatakakura tichidya mutakura nezvimwe zviyazvo zvinobatsira immune system yedu kuti isimbe nokuti zvine nutrition mukati. Kana ukadya zvinhu zvisina nutrition ndoda kumbokutsanangurai mbichana mumboona timboenda mberi zvishomanene. Kana ukadya zvinhu zvine nutrition zvinopinza chikafu mumumbiri wako asi paya paunonobudisa tsvina pande zviya zviya zvinhu zvaunobudisa zviya tsvina yanobudisa iya haina kurasikigwa nenutrition yose completely haina. Yes, there is another thing more to it. Kana ukadya chikafu chiya chine nutrition chinodiposita nutrition mumumbiri kuti mumbiri ufunctione zvakanaka usaita chigwere ukure ropa risimbe. Asi mumbiri pachawo handidi kuinda matemes anozotinetsa unoita seunonzi una mafingers mumbiri unofanira kuti kana ukadya chikafu chiya mafingers omumbiri obata chikafu chiya chawadya chiya woona kuti pane manutrition iripo asi chikafu chauya ichi chasiya nutrition yakati kuti mumbiri. Saka isati yapera tofanira kuchiprosesa kuti iite pupu kana kuti iite tsvina. Yoiprosesewa tsvina iya nechikafu chimwe chichine nutrition shomanene chogona kubuda mumumbiri. Ndoda kuti mupaziye ipapo, it's very very important. Kana ukadya junk food isina nutrition zvinouraya immune system yako nokuti haiuisi nutrition kuzosimbisa mumbiri wako hachiuisi. Here's what happens. Taide tisingaiti pupu yezvinhu zvatadya zvisina nutrition taide tisingaiti pupi zvati chingozara mumbiri zvisingabudi. Asi chinoitika ndechekuti mumbiri unotora zvakadhipoziwa nechikafu chakambouya chatakadya chiya chiya yonamira pachikafu chauya chejunk food chiya kuti ichiprosese nokuti haigoni kuchiprosesa kana pasina pachinobata bhodhi isina pachinobata. Kana ichiprosesa yogona kuzvibudisa panze setsvina manje
kana ichitora zvakadipozwa nechikafu chakanaka suroku zvinoreva kuti bodhi yako iri kuraskigwa nechikafu chiriko changa chawambodya chakanaka zviya pezera wogwara manje iwe takabva kumusha zvandamboreza zviya mbiri yedu yakazara nutrition yakanaka patakaogara muno maovhasizi munomu taidya majunk food aitora chikafu chakanga chasiyiwa tabva nacho kumusha kwedu ichibudisa kuti tigone kuita pupu tichibudisa tichirasa zvezvia uku tiri kugwana kuita tirarame zvakanaka asi wotangugwara manje ndozvakaona vazhinji vedu vanga vasina mabp vava nawo vanga vasina madiabetes vava nawo chikonzero nutrition yanga ichisimbisa kuti usaita bp yakabudisiwa uchiita pupu nokuti junk food yanga ichiuya iyaiya yanga ichiuya isina yanga ichitozokwereta zvakasiyiwa nechikafu chakanaka yobudisa panze ndozvinogwarisa vanhu izvozvo saka chitosarya junk food nokuti inotora chikafu chako chakanaka ichibudisa panze chinofanira kunge uchidya iwe uchisimba uchidzivirirwa muzvigwere usingaiti futi problem yeimmune system nokuti immune system inosimbisiwa nokuti wadya zvakanaka immune system iri matumbu maduku anene ndo mairi immune system ndo mai yakawanda imomo matumbu maduku anene saka kana uchidya chikafu chakanaka chinouyisa chikafu chakanaka mumbiri nemaminerals namavitamins anouya nezvikafu zvezviya zvinodhipozewa mumbiri wokura wakasimba usingagwari asi kana ukadya chikafu chakaipa nhamo ndeyekuti unoenda kutoilet ndio pane nhamo ipapo kana waenda kuti zvibudisewe nomumbiri zvofanira kunamiwa maminerals namavitamins kuti zvigone kuprosesika kuna mastation anokona kuita 10 mumbiri handingapedzi nguva nichiexplaina iwill become too technical kuna mastation anokona kuita 10 chikafu chino mengo inosvika apa yoprocesa yoenda pastation number 2 yosiya zvimwe zvinhu yopuwa chimwe chinhu kuti iende pastation number 3 yodhipoza yopuwa chimwe chinhu kuti iende pastation 4 ichiraunda kusvika pastation 10 kana yapedza basa rayo asi inosara ine zvimwe yorasiwa panze manje
You can maybe translate what Dr. Masara just said for the benefit of our.
Ngoba laleli ngimuzwa lapha uDokotela uyasela nje ukubana kuliqiniso lokwesibuzwa ngabanengi ukuthi uyenelisa ukuthi ufuthe ngama lemon garlic kumbe usanganise le hanyanisi onyeni ubusufutha ukuthi hayi kuyanceda kakhulu ngoba igcikwane liyandise ukuhlala emakhaleni lapha ukuthi nxa selingena emzimbeni liyaba sokunzima ukuthi liphume yikho ungafutha ke ufuthe kuhle ngegalikhi i-onyeni khonokho engukushoyo kungaphathisa kakhulu njalo uyasichasisela udokotela ukubana ukudla okwakha umzimba kuqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi se-coronavirus ukuze abantu baphile bangabambi igcikwane leli siyabonga sonke
Thank you so much, Chris. Thank you so much, Dr. Masarira. Please do stay on the show. We are trying to see if there are any comments posted so far. So far, no comments from our followers. But Dr. Masarira, I've talked to some health experts who are saying that there is a new pattern of symptoms with regards to coronavirus. That is the symptoms are changing almost daily or so rapidly. Is this true? And if so, what changes have you noticed so far?
The changes are there, but they are not very far from what has already been happening. But what I can only say that there is a lot of running nose that happens mostly. There's a lot of running nose. And also, chest pains, they are more pronounced than before. So that is one of the things. Those are some of the two things which I've noticed which happened.
Somebody was talking about the swelling of feet, and I'm forgetting the other symptom that he also talked about. But can that be factored in, swelling of feet?
Like I said before, here's what happens. Your body reacts according to your pre-existing condition. Zvawagara uri iwe uchinzwa zvinokonzera kuti body yako iite respond saizvozvo. How you have been living before. Sometimes you find somebody with coronavirus who has high blood pressure. He responds differently. Pane munhu ane diabetes, or somebody who is just an ordinary cough, or somebody who is a strong immune system. Some of the symptoms differ according to your body condition. So the reaction will respond according to how your body has been before. So that's the reason. Some people already have a heart problem. Some people already have asthma. So can you imagine if somebody has asthma and he gets coronavirus? It's almost like a total death. There's no excuse. So that's another problem.
Thank you so much, Dr. Masera. Yes, we are now joined by another guest. That's Sazin Mandazi. Hello. Yes, I think we are having problems with the connections to Sazin Mandazi. That's one of our guests. Dr. Masera, can you hear me?
Yes, I can hear you.
I think we are having a bad connection here. Zvisina tichedza kuti tinge tichidzosa vadare vedu muchirongwa. Regai timbotarisa zvaitika nhasi kumusha kuZimbabwe. Taona mutungamiri wenyika, President Emmerson Mnangagwa, vachiwedzera nemasvondo maviri kana kuti 14 days nyaya yekuti vanhu vanga vachiramba vari mudzimba vasingabudi panze vasingaonani vawedzera nemazuva anokwana kuita gumi nemana kana kuti masvondo maviri 14 days taonawo vanyevenutsa zvinhu zvakaita senyaya dzekuenda kumabasa vachizivisa ivo vachitaura kuti vanhu vanofanira kunge vachienda kumabasa. Vachienda kumabasa vanofanira kunge vachienda vakapfeka mamaski. Hanzi vanhu vanofanira kunge vachienda vakazvigadzirira kupfeka mamaski. Tiri kuona kuti ndorimwe dambudziko riri kusangana nevanhu rekunzi vari kushayiwa zvekuvhara kumeso. Muno muAmerica tiri kuona vanhu vari kukurudzirwa kana kungovhara kumeso chaiko nescarfu kana jira raunongotsvaga usunga naro kumeso kuti unge uchikwanisa kufamba kunze uku. Saka izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kunge vana veZimbabwe muchiita kuti munge muchingochengetedza upenyu. Tiri kuona kuti tiri kuita dambudziko reconnection panapa rinenge richiri kuenderera mberi dambudziko iroro. Regai tione kuti ndikambobuda ini ndichidzoka muchirongwa ndingakwanisa here kuti tinge tichibooster kana kusimudza connection yedu yeWi-Fi. Munongoziva tiri kushandira kudzimba, saka matambudziko edu anenge achiti one day. Regai tione. We are trying to get a hold of our guest, Dr. Masarira, and also Sazin Mandazi, who is also trying to get into the show. But I think the problem is the network is poor. The network quality is poor, which I think is affecting our show. Yes, Chris, and there are some people who are going to talk to us about the network.
Okay. Yeah, so, Doctor, what do you think about the situation in Zimbabwe, which is what would it take to reopen the country?
We have to be convinced that there is no risk to life. That is what is very important, because we cannot expose ourselves to dangers willy-nilly, otherwise we lose a lot of lives. What is important is to consider how safe we are and then think of opening. Of course, the economy needs to go forward. As long as we're able to do what does not expose people to the virus, those are things which can be allowed to operate. Otherwise, some of the things has to be delayed a little bit. There is no hurry. Life, you cannot work for it. Once it is gone, it's gone. Money, we can always work for it.
Yes, yeah. Ganda anga achitaura iye kuti ipfungwa yakanaka here yaitwa nehurumende yekuti nyika inge ichivhurwa iye zvine izvi.
Zvandinovona ndezvekuti zvinongoitwa kose kose nyange kuno, we must have phases dzokuvhura kuti economy ifambe. That is important.
So Chris anga achibvunza doko kuti kuti danho ratorwa nehurumende munoona riri danho rakanaka here rekuti vavhure makambani kana kuvhura nyika pari zvino. Tichiona kuti uwandu hwevanhu hunenge hwakatoti wandei semumwe musi umwe chete kwakaita vanhu vanenge vasere vakanzi vawanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus. Kuti idanho rakanaka here, munofunga kuti idanho rakanaka here?
Ndinoona takatesa takadai. Kune mamwe masection eekonomi anogona kuvhuriwa zvisingaafekti vanhu vakawanda.
Saka imi zvii zvamungakurudzira Dr. Masarira kuti nyika inge ichiita kuti dambudziko iri ringe richichengetedzeka kana kukontenwa? Tichiona kuti pari zvino vanhu vazhinji vakanga vangozwa kuti nyika yavhurwa mamwe masekta ekuti vanhu vakwanisa kuenda kumabasa pano nepapo. People would think that it's for everyone. And tiri kunzwa kuti even though mutown people were observing the lockdown, but kumareserva kana kumarokishen uko people were still mingling passing without taking note of or observing social distancing.
Chimwe chinotinetsa ini system yokuita monitor movements without subjecting people to violence. Ndozvimwe zvinonetsa izvozvo. Ukati kuti vanhu gare pakati pakati vakasateerera, not necessarily kuti havadi, asi kunzwisisa kunonetsa kuti aziva kuti ndikadai zvinoafekta vamwe vanhu. Izvozvo zvingatinetsa futi. But kuti uti mapurisa afamba emuchisunga vanhu vanofamba mugwagwa zvinoita futi, but at the same time zvinokoza kustrena relationship. Vanhu havahoisisi kuti munokuitira kuvhara chigwere kana kuti mangoti tambudza chete. Saka ndozvimwe zvinotinetsa izvozvo. Ino advisa kuti ino vanhu according to the towns avanogara namatownship avanogara, vanhu vanotungamirira munzvimbo idzodzo vaite organize nokumobilize vanhu nokuva educator. Risasara nedambudziko rehurumende yoga, vanhu vakuru munzvimbo iyoyo vadzidzise vanhu kuti haderege kufamba, haderege kudai. Vanhu vanoteerera vanhu vavajaira. Zvinopetera izvozvo kuti decentralized authority, kuti vanhu vazive kuti tavudzwana sabhuku wedu kuti hatifani kufamba. Zvinongobva kuhurumende, vanhu vako zvinoita dzimwe nguva nokuti authority iri kure navo. Saka vanhu vakaudzwana vanhu varipedo navo zvinobatsira.
Yes, that's a very good observation, Dr. Very good recommendation that at least the community leaders should also get involved. And we have seen most of these community leaders and members of parliament for those constituencies, Doc, they are in the forefront of donating and distributing food, especially mealy meal and other necessities during this lockdown period. And to some, they are seeing this as campaigning. What do you say about this? Because most of them are taking advantage of the lockdown so that they can be visible on the ground there.
I think it's
Ndizvozvo.
Umsakazo weVoice of America ulikutaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane wecoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo uthumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Yes, ndirikuona tiri kuita dambudziko rekuti tinge tichipinza Sazini Mandazi muchirongwa, nokuti iwo havasi kutinzwa kana tikachitaura isu hatisi kuwanzwawo. Handizivi kuti tingapadii ipapo, asi nguva dzedu zvakare dzatodyanana. Tiri kuona tasarirwa nemaminits maviri kuti tinge tichipedza chirongwa chedu. Mashoko edu joko atingangosiyira vateereri ndeyekuti tichiona kuti 2 weeks is inguva yakareba. Vakawanda vanga vachichema kuti they are forced to go out there to look for commodities, especially mealy meal nezvimwe zvavanenge vachida pazuva nezuva. Yes, so that's Dr. Jerry Masarira there saying that people should be allowed to go out and look for food, because the major problem that people are having is that most of those going out to look for food survive on their daily takings. So it's a hand-to-mouth situation. But Dr. Masarira, most of these people are said to be not observing the 6 feet apart or the social distancing. Yes, we know they are supposed to go out there and look for food, but they are not observing that.
That is what has to be taught. Education does not stop. It has to be discussed every day. The way we teach our children, we have to keep on talking about it. Talk it in the radios, newspapers, community leaders. Educate people about it. But don't victimize them. You must have taken a calf. I think that is. But I'm not taking a calf. But they must be told. Could you grab a separator? But the most important thing is to talk about every day. Put them radio every time.
Thank you so much, Dr. Masarira. We've come to the end of our show. That's Dr. Jerry Masarira speaking with us from Tulsa in Oklahoma here in America. You also heard from my colleague Chris Gande, who was also talking to us from his base in North Bethesda in Maryland here in United States of America. Signing off is Jonga Kandemiri from Silver Spring in Maryland. Have a good day. Thank you so much.
Umsakazo weVoice of America ulikutaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane wecoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo uthumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Working to build healthy communities around the world.
COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless lot. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this race.
Distances apart, but if we put our heads together from a distance, if we walk the talk together and apart, we can win this battle together. Yes, together we shall overcome COVID-19.
Unogona utapudzira vamwe nekusaziva sakagara kumba. Unogona kuvana chochisinga vati. Sabate muromo maziso nekomeso kizama wokone sipo nemvura yekuchinyitsia.
COVID-19 isi face pillar yomama masingananzelele osizophela. Asigeze ngezandla njalo njalo ngesepa sihlale emakhaya ethu.
Yeah.